kunangati bvunzwa ndi honorable mukuru fabrication ndagoti yazopindawo kwavazobuda vabvunzwa kuti vari kuzviona sei neyazi immigration kusana kanisira nyaya dzemasexual harassment aripo vakazvitaura zveshuwa vana vakauya pane umwe akatouya nemurume wake kuoffice aine maevidence yekuti aitumirwa mamessage usiku mamwe nemapicture okupimba achiti manje moti ndiitie sei kana mukadzi aenda kubasa opoya zvinhu zvakadai achipfimbiwa ene mukadzi wati amwe achitochema hanzitichazvitarisa tikatovhura mafaira aezvinhu izvozvo ipo mwana wacho akatozoresaina aona ti padakona kumba kuchagariki and evidence yeizvozvo tsamba yakanyora iyo yachiti ndakurisaina because of sexual harassment haana kuwanza tinayo vakangosvika vakaidhinda vakamupa kopi yake vakanostopa salary and hakuna kumberi kwakakasvika zvakangozosiyiwa zvakadaro nazvino asati awana pensheni yake asati anvodi zvakasiyiwa zvakadaro isisi ndenormal sense kana munhu aita zvakadaro unoinvestigeta kuti poizvi zvauya sei haungotambiri tamba yakadaro inovhundisa kudaro ungotambira onyarara saka vamuguru vazvipindura because vanazvo takaenda navo kwaari before tikanovachiri deputy minister tikanovataura ndo zviripo vakazviona amuseki futi yokuteura yekushandisa maresorsi ehurumende vachivakira hama dzavo dzimba vachiita se vachishandisa zvavanoda zvabvunzwa zvezvozvo vakatosiora kuti ndo zviripo but those people used to say vanoripota kuna president meaning in the old republic vainge nini republica kana vati vanoripota kuna president iwe uri minista wajambwa minista wajambwa otinoripota kuna president napemsic zvezvichireva kuti kudii
ko zvavaimbotika imi manga musingavape umbowo hwakati tsvikiti wekuti nyaya idzi dziongororwe iwo vakuru vehurumende
ndezvokunyepa zvese izvozvo because unoziva kuti zvii patakaendesa isu takavapa a 37-page dossier yaitaura kuti apa hapana paraizvo patakanyora umbowo hwedu kuti vagotemba nawo for example hakuzi an example pane matengi angadiwa akanga adhoneswa nemuorganization kuti aende kunoita mvura yemaofficers kumaremote stations kusina mvura kuyako patakazoti nyaya taibudisa akamhanya akaniwazona zvino ariko matengi iwavo mota dzakabva kuRDZ dzaidhraivha nevakadzi vavo dzaabva dzichizobatsira department takatodzorwa dzichadhraivha nevakadzi saka how then do you go wobva wapa munhu umbowo wako usati wasvika paunoda usvisviki hazvigoni isisi our dossier was a teaser kuti apa neapa neapa tichidai zai tigare pasi hey were not just a Mickey Mouse organization tichitaura zvinhu zvetinoziva utaona vanhu vanotaura nevanhu vakaenda kuchikoro vakadzidza hatisi kuita maallegations no tutaura zvinhu zvetinoziva zvezvine evidence nazvo kuti even ukanditi mangwana mukapa undipa apa ndinokupa but havatidani instead they go to the press vanotaura nepress they went on the tv am vakasuka am zimbabwe vakanditukirira muchibhoga instead of calling me or calling us as an organization tosvika kuti muri kuti apa chii no they go to the press vanotitukirira why unotyei kunye pemse kwacho vanodii kuti atideze kuti apa instead of writing letters achitikwai I wish they could have asked him kuti pamunotiva zvazvina umbo vakambovadeidza here kuti ndipe umbowo vakaramba
saka mafara here nekubatwa kwaitwa nyaya yacho nedare reparamende
tafara chose but hatisati tafara because toda kuona action ichiitwa the old way of doing things has got to go yes no president vakutaura kuti zimbabwe is open for business how do you open for get open for business immigration kuno kunosvikira mainvestors acho vachibatwa necorruption vachibatwa nokubvundutsirwa kuti they must be loyal to masango unozani Clemens Masango loyal to him instead of being loyal to the country they become loyal to personalized loyalty unovuka kuti vanhu havana kupusa hakuna unoda kuisa mari yake pakadaro unoikanda mari yako pakadaro uchiti unless kana wasiiwa nepfungwa